Mangwana na kanaka va tereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi uri musi wechitatu kukadzi 6/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ya irimo ndiye kuti uyu musangano uyu hauna kuti dialogue yacho yakanzizvo ngatisanganei kuti titaure framework yedialogue. Kana patiitika dialogue pane kufanira kunge pachitaurwa zvipi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vodaidza vemapato anopikisa kuti vatange kuita naurirano kuState House nhasi.
We have created 5.3 million new jobs and importantly added 600,000 new manufacturing jobs, something which almost everyone said was impossible to do.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump voparura mamiriro akaita zvinhu munyika mavo kana kuti State of the Union Address. Varairidzi voenderera mberi nekuratidzira munyika yose. Tichakupaiwo zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno imi vateereri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuita musangano kuState House nemamwe mapato anopikisa akakwikwidza musarudzo dzegore rapera. Asi bato guru rinopikisa reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa harisi kutarisirwa kupinda musangano uyu sezvo riri kugunun'una zvakanyanya nekusungwa kwakaitwa dzimwe nhengo dzaro uye kumanikidzwa kuenda muupoteri nekurohwa kwevamwe. Musangano uyu unonzi ndewekutsvaga nzira yekutanga kuita nhaurirano munyika. Mutungamiri werimwe sangano rinopikisa Rebuild Zimbabwe Alliance, Dr. Noah Manyika, uye mutungamiri webato reNCA muzvinafundo Love Mo Maduku, vanoti vari kuzopinda musangano wanhasi uyu. Dr. Manyika vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti vachaenda kumusangano uyu kunotaura kuti hapana nhaurirano dzingaitwa kana masoja achiita basa risiri ravo uye kana majeri akazara vanhu vasina mhosva.
Ndakaona invitation nezuro yakabva yanga yakasainwa naDr. Mushekisa yaiti invite us to State House. Inini pandimirende app zvandinofunga kuti zvinofanira kuitika pasati paitwa musangano wekuti vanhu toita sei kuti tigadzirise mamiriro ezvinhu, pane zvinhu zvinofanira kugadziriswa nehurumende.
Zvinhu zvamunoda kuti zvitange zvagadziriswa nehurumende pasati paitwa musangano ndezvipi?
Nyaya iripo ndeyekuti uyu musangano uyu hauna kunzi dialogue yacho yakanzizvo ngatisanganei kuti titaure framework yedialogue. Kuti kana pachiitika dialogue pane kufanira kunge pachitaurwa zvipi. Kana tiri kuzoita musangano beyond uyu waShedze Hall, pane zvinhu zvinofanira kugadziriswa nehurumende. Vanofanira kubvisa masoja kubva pamastreet and vanofanira kunyatsogadzirisa nyaya yekuti masoja haazowani pamaroadblock kana kuti anything zvelaw enforcement munyika muno, nokuti harisiriro basa ravo. Ndokugadzirisa maconditions ekuti paitwe dialogue. Nyaya iyoyo vaMnangagwa vane simba rokuti vaiite.
Mutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance, Dr. Noah Manyika, vachitaura fari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Zvichakadaro, vakuru vakuru vemakereke veZimbabwe, Heads of Christian Denominations, vanoti musangano weState House wanhasi wakasiyana neuchaitwa nemusi wechina kuHarare International Conference Center. Mutauriri weZimbabwe Heads of Christian Denominations vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vaudza Studio 7 kuti vamwe vanotarisirwa kumusangano wavari kuronga nemusi wechina vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vachamisa vatungamiri vemapato anopikisa akasiyana siyana vakuru vemakereke vatungamiri vemasangano anomirira vashandi vakuru vemasangano vanhu anorwira kodzero dzevanhu vemabhizimisi nevamwe tanonoka wande abata zvakare Dr. Mutata kuti tinzwe nezvemumwe musangano wavo wenhaurirano
Musangano wanhasi musangano wakokwa nomutungamiri wenyika kumapato ezvematongerwo enyika kuti vataurirane pachavo semapoliticians wakasiyana nomusangano wadaidzwa namakereke nokuti musangano wadaidzwa namakereke wakanangana neutungamiri wemasangano akasiyana siyana anoinclude mapolitical parties but vanhu veindustry utungamiri weindustry mabhizimusi vakamiririra madzishe vatungamiri vecivil society diplomatic community vatungamiri vemakereke saka utungamiri hwenyika yese huri kuzonamatira nyika nokushuvira nyika kuti itange hurukuro dzakanaka dzekuti nyika ipfuurire mberi iri pamwe chete
Imimi musangano wenyu unoitwa kupi?
Musangano wedu uri kuitwa kuHICC nechina chitanga na 8 o'clock munhu wose anenge agara pasi.
Asi munotarisira vamunangagwa navachamisa kuti vangakwanisa kusvika.
Ndozvandataura vahwande kuti tinovatarisira vese nokuti uyu hausi musangano wematongegwe enyika. Musangano wadaidziwa namakereke saka wadaidziwa utungamiri wese saka tinovatarisira kuti vange varipo uyezve tinovatarisira tinotarisirawo nevatungamiri vemamwe mapato asi tinotarisira zvikuru utungamiri wevamwe vatakakoka nokuti hurukuro iyi inoda vatungamiri vemamwe masangano akaita seindustry uyezve nevatungamiri vemakereke hurukuro yedu yomusi wechina inotanga kuri kushumira mwari tiri pamwe chete nokufungisisa zvikuru pamusoro penyaya yegwendo guri mberi kwedu gwekuti tiite nhaurirano yenyika asi iyo nhaurirano pachayo ichazotanga pamazuva atinotarisira kumberi
Aho, vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, the Reverend Dr. Kenneth Mutata, vachitaura vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vari kutumira nhumwa kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisa dzemuSADC, uye kuna sachigaro weAfrican Union, vari mutungamiri wenyika yeRwanda vaPaul Kagame. Izvi zvinotevera kushorwa kwavari kuitwa nemasangano akaita seUnited Nations, nyika dzakaita seAmerica neBritain, panyaya iri kupomerwa mauto nemapurisa ekupfuura vanhu. Vaimbova gurukota muhofisi yavamunangagwa vaChris Mutsvangwa vanga vari kuZambia neZuro vachiita hurukuro nemutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu. VaLungu ndivo sachigaro weSADC Troika on Politics and Defence. Vadzidzisi vakawanda muzvikoro vari kuteerera kurudziro yekuramwa mabasa iyo yakaitwa nemasangano anovamirira kusanganisira PTUZ, ZIMTA neATUZ. Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Zvikoro zvakawanda muchinoi, Bhangeti, Karoyi nekadoma zvanga zvisina vadzidzisi avo vatanga kuramwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro. Mumwe mudzidzisi anoshanda pachikoro chekumhangura asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatore venhau anoti abatana nevamwe vadzidzisi kuramwa mabasa sezvo vave kunonga svosve nemuromo. Mudzidzisi uyu anoti zvekushishidzirwa kuti vadzokere kubasa hazvishande sezvo vakabvira kare vachivhundutsirwa.
Izvozvo tazvijaira, ndomagarira atagara tichiita. Tingati kubva kumakore okunana 2007-2008 ndomararamiro atatichingoita iwayo. Saka matreats atichii.
Mumwe mudzidzisi vaPatrick Chombe vemuchinhoi vanoti vabatana nevamwe kuramwa mabasa senzira yekutevedzera kurudziro yakaitwa nesangano ravo reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ.
Kune ini mizwasta ishi na kati zirani machi ya suni nzira tungo pidonga tu. Ina me member of the P2UZ, staka mfollowing that instruction.
Vachobe vanoti havatye kuzvidzirwa sezvo zvikonzero zvavarikuramira mabasa zviri pachena uye zvichinzwisisika nemunhu wose ane hanya neupenyu hwevanhu.
Ndofunga zvikonzero zvedu zvakangozvinakira zvega zvekuti handifundi pane munhu angada kufundisira mumwe munhu.
Vadzidzisi vataura nestudio 7 vabuda pachena kuti gurukota rezvedzidzo yepasi vapo mazima vakatadza nekukurudzira kuti vadzidzisi vasaramwe mabasa vachiti havasi ivo vakatanga kuronga nyaya yekuramwa mabasa. Sachigaro P2UZ mudunhu reMashonaland and West vaAustin Mutapa vanoti vamazima havazive pekugumira.
Patakaenda kustrike havasi minista mazima vakadaidzira kuti ende kustrike saka havana kodzero yekudaidzira kuti timatisadzokera mubasa. Uyezve takaona pachivhitivhiti nezuro pane vanhu vaitaura kuti taurirana nehurumende kuti tirege kuenda kubasa. Vanhu ivavo vakabuda vachitaura pachivhitivhiti havana kana mamembers. Ngavaende kumamembers avo vanovaudza kuti isusu taurirana nehurumende kuti tidzokere kubasa. Bhozi tinoshamisika kuti miting yacho yanezuro kutuzi yaivapo, zimti yaivapo, but hatina kana munhu wani wekutuzi kana wezimti watakaona achitaura.
Vamutapa vanoti taita kuti masangano anomirira vadzidzisi abatane nhasi mukuramwa mabasa inyaya yezvikonzero zvaari kuramwira mabasa zvavati zviri kurwadza mudzidzisi wose munyika.
Chiri kuita kuti tistrike yedu ive successful ndekuti maissues atiri kutaura kumaticha magenuine issues ndo ari kuvaafecta chaivo.
Vadzidzisi vari kuramwa mabasa vachiti mari dzavari kutambira ishoma zvikuru apo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zuva nezuva. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndine Arthur Chiguriwa.
Iko zvino tochimbotarisa musoro wenhau iri mumapepa nhau emunyika. Pepa nhau reHerald rine musoro wenhau unoti dare remakurukota rine urongwa hwekumutsiridza kambani yeAir Zimbabwe uye riri kuda kuti kambani itenge ndege ina dzemhando yeBoeing 777 kubva kuMalaysia. Dare rinotiwo riri kudawo kuvandudza mashandiro eVesa neGMB. Mubepa nhau reChronicle mune musoro wenhau unoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuita musangano wekutenda vatsigiri vavo kuPelandaba Stadium muGwanda nemusi wechishanu. Bato reZANU-PF rinoti izvi zvinotevera kukunda kwakaita ZANU-PF musarudzo gore rapera. Topedzera nekutarisa bepa nhau reNews Day iro rine nyaya yekuti mukuru weProphet Healing Deliverance kana kuti PhD vaWalter Magaya vakabhadhariswa mari inosvika mazana manomwe emadhora mushure mekubatwa nemhosva yekutyora mutemo wezvemushonga inorapa kana kuti Medicines Control Act mushure mekunge vatanga kushambadzira mushonga wavo unonzi Aguma wavaiti unorapa chirwere chemukondombera cheHIV AIDS. VaMagaya vakabvuma kuti vainge vaine mhosva. Iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nevafungiro evateereri.
Ndinomhurisai mose vashamarari vari paAmerica. Ndichiti ini ndinofara zvangu nezvemuri kuita tinotubudisawo paStudio 7 vanhu vachitinzwawo zvichemo zvedu nokutaura kwetu kuti vanga tichiita manzwi edu nemunhu ichitinzwisisawo.
Napota napota, ndini Israel Guruta paChipinge. Chipinge, Mbeure, napota, babawo hatichavadi pachigaro ngavabva. Havachakoni kutonga, munhu usikakoni akoni. Ngatadzawo kumbosimudza kana chinhu wani pavhiki regara apinda reshe chitonga zvakadai. Vaidai asaratidza here simba racho? Kunyepa kwanyanya. Kuuraya ndokwavari kukona. Hama dzedu dzashatirwa, vakatiurayira hama dzedu. Uyeso vari kuangira kuita zvisizvo. Haanga abve.
Makadii vatori venhau veStudio 7? Tinokutendai nebasa guru ramunobata rekutipa nhau dzemuZimbabwe zvinoitika muZimbabwe. Nekuti imwe muZimbabwe havatoudzi chokwadi. mastation avo ezbc anonyepa anovanza chokwadi saka ini ndinokutendera kuti munotoudza chokwadi chinenge chichitika munyika chinenge chichivanzwa ivo vanovanza zvakashata vachibudisa zvakanaka tinoda kuziva zvose zvavari kuita zvakashata izvozvo kuti tizvizive kuti ndezvipi zviri kuitwa ndinonyanya kurwadziwa nekurashika kweupenyu kwevana vezimbabwe vari kuitwa munyika kwakakonzerwa nemauto mauto vanhu vasina kudzidza vakatorwa namugadi vakaiswa kuchiuto vanga vagumira magrade 7 vakanzi ngavaite mauto saka munhu asina kuenda kuchikoro unoshupa kuti anzwisisa then vanga vari vanhu vakadzidza vanga vasingambourayi vanhu nekuti munhu akadzidza anorizena saka tinotenda nerudo rwamunotiitira vatori vestudio 7 muchitiudza zviri kuitika arambai makadaro basa ramunokuitai basa guru chaizvo rekuzivisa vana vezimbabwe vose kwose nyika dzose kwatiri kuno ini ndiri musouth africa zita rangu uri kuzvarwa handichauri ini ndinonzi mbada ndo zita randinoda navarero kuti mbada nekuti kana ndikataura zita rangu uri kuzvarwa vanogona kushungurudza hama dzangu kumusha ndinovaziva vanhu kumusha kuti vanhu vakashata zvikuru kwazvo saka tinotenda nerudo rwamunotiitira rambai makadaro tinongona mata kuna mwari kuti baba inzwai kuchema kwedu nekuti baba vakati ivo kujesu kristu vakati ukakumbira unopiwa kwagukudza unowana ukatsvaka unozarurirwa saka munamata uri mukuru ndokusidena mwari vangu kuti zarurira shuviro iyo vana vezimbabwe yaiti nyika irikutongwa nemasamu nematemo saka mwari dai atikundisa tabuda patiri patatarisana napo taakubuda vana vezimbabwe ngatirambe takashinga
kuona munhu unotaura achiti ngativive purezidendi munangagwa uyu mukana ogadzira zvinhu munhu uri kuyandizvo isusu tiri kufa nenzara vakabvira rina chingozi mukana mukana zvinhu zvisikashandi chinhu hapana kana chiri kufamba kana kahwana saka isusu izvozvo hachichazviteereri chitautoda kuti dai rumwe munhu asiya apa vamwe vanokwanisa kunge achitonga nyika zvinhu zviite zvakanaka hapana kana munhu uya kuvhura bhizinesi muzimbabwe hurumende ikana isina kuchinja hurumende ikachinja pakaita kana n imwe hurumende zvinhu zvinonaka muzimbabwe but panongori nezano iyoyo hapana zvinofamba
makadii mazuva ano tinofara chose inzinoitwa netafadzo kupoyera tinofara chaizvo kusangana muchirungu chino tinokumbira mundifonerewo ndineshuvire yekumbotaura metafadzo netititi kumusha kubhoyera timbotaurawo fara kupinda muchirungu atatenda
makateerera kustudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump nhasi vatura mashoko kunyika yavo epiri vave mutungamiri wenyika kana kuti second state of the union address vari pamberi penhengo dzematare esenate neparamende yepasi muwashington dc vachiti vari kukurudzira kubatana nekushanda pamwe chete kwemapato ezvematongerwo enyika munyika yavo mutori wedu wenhau jonga kandembiri anotipa nyaya inotevera
vachichingamidza nhengo dzeparamende mudzimai wavo amai Melania Trump pamwe nezvizvarwa zveamerica zvose vatrump vati apo vari kutanga paramende itsva ivo vakazvipira kushanda nevamwe kuti vakunde vachimirira zvizvarwa zveamerica zvose
millions of our fellow citizens are watching us now gathered in this great chamber hoping that we will govern not as two parties but as one nation the agenda I will lay out this evening is not a republican agenda or a democrat agenda It's the agenda of the American people.
Vati mashoko avo haana kunangana nekuendesa mberi zvido zvebato reRepublican Party kana Democratic Party asi kuti mashoko avo mashoko evana veAmerica. Vati senyika vanofanirwa kuramba zvematongerwo enyika zvekudzoserana voshandisa mikana inounzwa nekushanda pamwe nechinhu chimwe chakanaka chavanoshuvira.
Together we can break decades of political stalemate. We can bridge old divisions, heal old wounds, build new coalitions, forge new solutions, and unlock the extraordinary promise of America's future. The decision is ours to make.
Nhengo dzebato rinopikisa reDemocratic Party dzechidzimai dzanga dzakapfeka mbatya chena idzo dzaishandiswa semucherechedzo wekurwira kodzero yekuvhota kwemadzimai mutungamiri weamerica atiwo mukati memakore maviri kubva paasarudzwa hurumende yake yafamba nekukasika zvisati zvamboitika mukugadzirisa matambudziko asiyiwa nevatungamiri vemapato ose kwemakore akawanda.
Over the last 2 years, my administration has moved with urgency and historic speed to confront problems neglected by leaders of both parties over many decades. In just over 2 years since the election, we have launched an unprecedented economic boom, a boom that has rarely been seen before. There's been nothing like it. We have created 5.3 million new jobs and importantly added 600,000 new manufacturing jobs, something which almost everyone said was impossible to do. But the fact is, we are just getting started.
Madzimai akawanda akwanisa kuwana mabasa kudarika kare.
And we have unleashed a revolution in American energy. The United States is now the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world. And now, for the first time in 65 years, we are a net exporter of energy.
Panyaya yemudhuri vaTrump vati paramende ine mazuva gumi asara yekuti ipasise bhiri rinowanisa mari kuhurumende yavo kuchengetedza nyika uye kudzivirira muganhu wenyika wekuchamhembe. Vati iye zvino yave nguva yeparamende yekuratidza pasi rose kuti America yakazvipira kupedza kupinda kwevanhu munyika zviri kunze kwemutemo uye kuburitsa mubhizimusi vanoyambutsa vanhu ava miganhu, vanotengesa zvinodhaka nevanofambisa vanhu zviri kunze kwemutemo. Vati manirano vari kukumbira kuti vanhu vadzivirire muganhu wekuchamhembe unotyisa uyu kuburikidza nerudo rwevanhu vedu nenyika yedu. Vati midhuri inoshanda uye inochengetedza upenyu, vakakurudzira kushanda pamwe chete kuteererana nekuwirirana zvinozoita kuti America ichengetedzeke zvechokwadi, vachiti ibasa revanhu vose rekugadzira nzira yekupinda kwevanhu munyika inochengetedza upenyu nemabasa ezvizvarwa zvavo.
Tolerance for illegal immigration is not compassionate, it is actually very cruel. One in three women is sexually assaulted on the long journey north. Smugglers use migrant children as human pawns to exploit our laws and gain access to our country. Human traffickers and sex traffickers take advantage of the wide open areas between our ports of entry to smuggle thousands of young girls and women into the United States and to sell them into prostitution and modern day slavery.
VaTrump vati vave kuita kuti zvive pachena kunyika yeChina kuti mushure memakore ichinangana nemaindustry avo uye kubanjere dzekugadzirwa kwezvinhu kuba mabasa eAmerica nohupfumi hwavo zvose zvinofanira kupera. VaTrump vaifanirwa kupa mashoko avaya kumhuri yeAmerica svondo rapera musi wa29 ndira, asi vakatadziswa nemakakatanwa aivepo pakati pavo nebato rinopikisa reDemocratic Party ayo akasvitsa pakuvharisa mamwe mapazi ehurumende. Asi vachipindura mashoko avaTrump aya vakamirira bato reDemocratic Party nengo yebato iri amai Stacey Abrams vekuGeorgia vati vanhu vemuAmerica vari kushupika zvakanyanya zvekunonga svosve nemuromo, izvo zvinozoita kuti vashandi vakawanda vararame nemuhoro wepamwedzi nemwedzi nekuda kwekuoma kweupenyu. Vativo kumbovharwa kwemamwe mapazi ehurumende kwakakonzerwa navaTrump. Amai Abrams ndiwo mudzimai wechitema wekutanga munhoroondo yeAmerica kupindura mashoko emutungamiri wenyika uye mumwe vatema vashoma-shoma vati vaita izvi. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachiita zvidzidzo zvepamusoro paHoward University vaCalvin Manduna vanoti hapana zvitsva pane zvataurwa navaTrump zvavanofunga kuti zvingaita kuti mhuri yeAmerica ive nemaonero matsva.
Paekonomi vari kufara havo, asi kufara kwacho handisi kunyanya kuona kuti kuri kubva papi, nekuti makawana pakavhara hurumende masvondo mashomanana, vanhu vanga vava kutochema kuti havana mari. Saka recovery wanotaura I think in recovery yema number.
Va Trump vakavimbisa kuti kana vakasawirirana panyaya yekuvakwa kwemudhuri vaizovhara zvakare hurumende yavo nemusi wa 15 mwedzi uno. Vakati danho iri rinogona kutora nguva yavasina kunge vataura kuti hurumende inenge yakavharwa kwenguva yakareba zvakadii.
Munhu ari kuedza kutyidzira vanhu. Asi kutyidzira kwake kungafadze base yake vaya vagara vachimusapota. Asi kune vaya vasingaonerani naye panyaya yemudhuri handioni vachichinja muonero ravo. Mudhuri wacho hauna budget. Hapana chotaura kuti vanhu vanobva kune dzimwe nyika vachiuya kuno ndo vanonyanya kukomita macrime kupfuura vanhu vagari vemuno. Kungoda kufundisira vanhu.
Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezvemimhanzi nhasi tine muimbi ari kusimukira anoimba nziyo dzechitendero Shadrack Stole. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvans Zininga weStudio 7 mushure mekuburitsa damba refu rake rekutanga rinonzi yakwana nguva.
Gospel music. She went to gospel music to church in the 80s. So now she record the album in 2004. My brothers are angry. So 2018, no, we can't just say record in the deck. Look at us record and I'm not June album and the release of much much on the Yashikango Vine 5 Matrix. Yashikango is so notoriety, Yashikango to TP Panisha Kaipa, Tindi Panisha Kanaka. Kwandiri Nagoti, Nungotoriety, Yashikango, Ebuti, the Citadel of Denga, she record the whole music. Kudenga kumusha isongo inotaura nezvekuti pasi pano kutama saka tinofanira kushingirira kuti tiite zvakanaka kuti tikwanise kuenda kudenga tiri vatsvene. I am a wonder. Kusikira azuwana mbayo.
Tinotenda zvikuru Ivans achitaura nemuimbi Shadrack Stole. Vane dzimbotsa vanenge vachitaura kuti tiridze pachirongwa chino makasununguka kuti tumira kuno kuStudio 7 tobva tadzikwenya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tombotarisa musoro wenhau zvakare varayiridzi voenderera mberi vachiramwa mabasa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump voparura mamiriro akaita zvinhu munyika mavo. Tinotenda vateereri, ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina sandikile muhlanga munhau dzeEast IndebeleNdebele.